This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 29, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiri weTogo anovhura zviri pamutemo chirongwa cheZimbabwe International Trade Fair muBulawayo, vanorwira kodzero dzevanhu vachiti mutungamiri uyu ane maoko akasviba.
Nyaya yevashandi veNational Railways of Zimbabwe vari kuramwa mabasa inonzwikwa mudare rezvevashandi. Mutongo uchitarisirwa nechipiri svondo rinouya.
Madzimai makumi matatu nemaviri ekutiza kusabatwa zvakanaka kuKuwait otarisirwa kusimuka munyika iyi mambakwedza anhasi.
Mitambo yenhabvu mukupera kwesvondo yoitwa vakawanda vakaisa maziso pazvikwata zvecaps United neDynamos.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri weTogo vafore naSibe vavhura Zimbabwe International Trade Fair zviri pamutemo muBulawayo nhasi, vachikurudzira vanhu vemuZimbabwe kuti varambe vakashinga kunyange vakatemerwa zvirango nenyika dzekunze. Vati nyika yavo yeTogo yainge yakatemerwawo zvirango pane imwe nguva. VanaSibe vanga vachifamba nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Nyika dzinosvika gumi nepfumbamwe dzanga dzichiratidza kumusika mukuru uyu, uye dzinosanganisira Russia, Botswana, Cyprus, China, Ethiopia neGermany. Mutungamiri weTogo akurudzirawo Zimbabwe nenyika dzemuAfrica kuti dzikoshese kukwenenzvera zvigadzirwa zvadzinotengesa kuti dzikwanisewo kubudirira.
Vagina Sibe vapawo mibayiro kumakambani awana mibayiro yekugona kushongedza zvinhu anosanganisira yava Mugabe yeAlpha Omega Dairy, Delta Corporation, bazi rezvekurima neredzidzo Pismas nemamwe. Asi havasi vanhu vose vari kufara munyika nekuuya kwavagina Sibe, avo vanonzi nevanopikisa munyika mavo vanotonga nedemo. Mutungamiri weTogo uyu akasiyirwa chigaro nababa vake Vagina Sibe yaDema, avo vakatora chigaro chekutungamira nyika nechisimba vachishandisa mauto muna 1967. Vakatonga kusvika vafa muna 2005. Mauto emunyika iyi akabva agadza vafawo Regina Sibe pachigaro nechisimba, kunyange hazvo mutauriri wedare reparamende uyo aive kunze kwenyika panguva iyi aifanira kumbobata matomu pasati paitwa sarudzo. Nyika dzekumawirira dzakazomanikidza Vagina Sibe kuita sarudzo, asi vanhu vanodarika zviuru zvina vanonzi vakafa mukurwisana musarudzo dzinonzi nevanopikisa dzakabirirwa. Mutungamiri weTogo uyu akarambawo nyaya yekuti atonge matemu maviri sezvaidiwa nevamwe munyika yake. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata munyori mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaJoy Bima tikavabvunza kuti sei Zimbabwe yakafunga kukoka Vagina Sibe.
Zvakabvira paushamwari hwakaita President Winner, President Mugabe, pavakapfuura nekuno vakati tinofanira kuti tishande pamwe chete navo, vakazoti vandashavadaidza kuti vazoshanya kuZimbabwe. Saka vakauya kuzoshanya pamwe chete nekuvhura trade fair.
Ko, iwo ukama hweZimbabwe neTogo hwakamira sei?
Wakanga husina kunyanya kusimba. Pana zvakawanda zvataa tichiitirana, asi vamapurezidenti vanoona kuti pane chansi yekuti tiite ushamwari hwakasimba tigoitirana zvinhu zvakawanda pakati pedu.
Vamwe vanopikisa ambasada Bima vari kuti va genasibe vanenge vakambotanga kupinda panyanga kana kuti kutanga kutungamira Togo nenzira isina kunaka vachitsigirwa nemauto kunyangwa hazvo pakazoitwa sarudzo dzemuna 2005 nekudaro vanga vasingafandiri kuti vange vachikokwa kuZimbabwe.
Asi chine basa kana ndechekuti vakazosarudzwa nenzira yakanaka pari zvino, ndizvo zvine basa izvozvo. Pane vatungamiri vekumuAfrica vakati kuti vakauya nenzira iyoyo asi vakazoita mademocratic elections, saka vanotarisirwa kuti vanhu vako vari kutonga nenzira kwayo nekuti vakasarudzwa zvakanaka.
Munyori mukuru mubasa rezvekutyidzana nedzimwe nyika vaJoy Bima vachitaura vari parunare muBulawayo. Asi nyanzvi munyadzi zvekutyidzana nedzimwe nyika uye vaimboshanda kumuzinda weZimbabwe kuEthiopia vaClifford Mashiri vanoti kukokwa kwavaGenasibe chiratidzo chekuti vaMugabe vanoyemura matongero avo.
Tichitarisa nhoroondo yavo yava vakuru vainvaitwa kuzovhura sangano redu reTrade Fair, havana kukodzera kunge vari kuZimbabwe vachiita basa iroro pamusoro pekuti kusarudzwa kwavakaitwa kumusha kwavo kwakaita mahunga-hunga, kwakaita kudeuka kweropa muna 2005 zvisina kupedza kugadziriswa nyaya iyoyo nekuramba vari musimba rekutonga, vachirambira vari kutonga vanhu venyika yavo vachiti havachadi. Zvinoratidza izvo kuti utongi hwavo hauna kuita jekerere kumusha kwavo. Saka kuuya kwavo kuZimbabwe vachida kuzonunura vaMugabe pachimiro chavo nekutonga kwavari kuita kusiri kufadza veruzhinji, hazvisiri kuita kuponisa kana kupembedzwa, hazvifadze, hazvikomborere.
Ko, tichitarisawo panyaya dzezveupfumi, zvingabatsira here kuvakoka kuZimbabwe?
Hazvina kubatsira kwazvinoita. Sekuona kwatinoita ndekokuti vanoda kuuya kuzotanga mabhizimisi kana kuuya neupfumi hwavo kuZimbabwe, kana vari pasangano rakaita sairoro riri kuvhurwa naivo vaishedzwa kubva kuWest Africa avo vane nyaya dzavo dzakaipa dzekumusha kwavo, vanhu vanenge vachiuya neupfumi hwavo vanoona kuti uyu akokwa uyu anenge asina kunyatsonaka uyu. Saka munofunga kuti upfumi hwangu hungagare zvakanaka muno sei vachishedzana vachiinvaita vanhu vakaita saivava? Vanhu kana vachikoka vanhu vanenge vane mhosva kumusha kwavo, nekuti unofungidzira kuti kwauriwo ikoko uchaitwa zvisina kunaka zvechimbudzi magwenzi izvi.
Ko, chii chiri kuitawo kuti Zimbabwe itadze kukwezva vekunze vaMashiri?
Chiri kutadzisa Zimbabwe kukwezva ndeichocho chekuti vanoda kutora zvinhu zvinenge zvanzi nevari kuuya neupfumi hwavo, tiri kuuya kuzotanga mabhizinesi veZimbabwe. Vanoti ivo vanoda kutora chikamu chakakura voti iye anenge auya neupfumi hwake tomupa zvishoma. Asi pamusoro pazvo zvibvumirano zvavanenge vaita zveinvestment veZimbabwe havasi kuzvicherechedza, vanopedzisira vabvuta vari kuzviita. Iye zvino kune nyaya yeTelecel iri kunetsa, vari kuda kuitora kuti ive hurumende in inverted commas.
Nyanzvi munyadzo zvekutyidzana nedzimwe nyika uye vaimboshanda kumuzinda weZimbabwe kuEthiopia vaClifford Mashiri vari parunare muBritain.
Nyaya yekuramwa mabasa kwevashandi vekambani yeNational Railways of Zimbabwe yapinda mudare reLabour Court muBulawayo nhasi zvichitevera kukwira kwakaita NRZ kudare iri ichiti kuramwa mabasa kwevashandi uku kuri kunze kwemutemo. Mutongi wedare iri Jaji Evangelista Kabasa vanonzi vati vachapa mutongo wavo nemusi wechipiri svondo rinouya. Mumagwaro ayo kudare iri, NRZ inoti vashandi vayo vanosvika mazana mapfumbamwe nemakumi mana nevaviri havana kupa chiziviso chemazuva gumi nemana chekuti vachapinda mukurangwa mabasa. Masvondo maviri adarika gurukota rezvemabasa nevashandi, amai Priska Mupfumira, vakakurudzirawo vashandi ava kuti vadzoke pamabasa vachimirira kuti nyaya yavo inzwikwe kudare, asi vashandi havana kutambira kurudziro iye. Vashandi vanoti vakapinda mukurangwa mabasa kuburikidza nezvinhu zvakawanda zvinosanganisira mashandiro avo pamwe nekusauya kwemihoro yavo paine nguva. Vashandi ava vanoti vave nemwedzi inodarika gumi nemishanu vasati vatambiriswa mari dzemihoro idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vakamurai mwoyo vanove mutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi veNRZ reZimbabwe Amalgamated Railways Workers Union kuti tinzwe zvizhinji.
Taenda kwa labor court judge yeri nyatanga na 9 makuseni kapera kuma 11 12 pana hasi pazvino hapana chabuda kandemiri nyaya yanga iripo ndeyekuti pakatanga nyayai nyaya yakatangwa navashandi mushure mokunge vashandi vasingachakwanisi kushanda kuenda kubasa nokunoshanda nevamusaka penzara asi mushandirwi iye pachake waiti izvo no vanhu vakaorganize strike vamiriri vavashandi saka isu takati aiwa hatisiri isu takaitanga nyayai nyaya yakatangwa navaridzi venyayai vanga vave nenzara vasingachakwanisi kushanda saka ndo nyaya yanga iriko nhasi kuti ndiani akakonzeresa isu tikati aiwa chakonzeresa inzara hatisiri isu.
Zvinorevei zviri kuitika izvi vamoyo zvinenge zvabuda mudare kana zvamuri kutarisirawo zvingangobuda mudare zvinobatsira sei vashandi?
Zvinenge zvabuda mudare ndo zvichatiratidza kuti kwatiri kuenda ndokupi. Isu tenge takuplana kuti tiende padanho rinotevera. Kana zvikanzi vashandi zvinenge zvoreva kuti mushandirwi unofanira kuchi applya shokozi order itsva haachasevenzesi iripo iyi.
Totarisawo kuti zviri kuitika panguva iyo sevashandi makatarisana nezuva revashandi muri kuzvitambira sei?
Ndo zvadonya kuoma izvozvo nokuti saizvavati kudhara zuva ravashandi katavenda tichisekera kuzva kuti kune zvinobuda tiri kunonzwa kuti mari nogorera tikwedzewa nemari iyi asi musiyano wezuva ravashandi wava kuitika manje iko zvino izvi tiri kutoenda kunosheya nhamo dzatiinadzo savashandi ende zvinorwadza.
Saka kuramwa mabasa kuri kuenderera mberi here kana kuti vashandi vamwe vaakudzokera pamabasa rumwe rumwe?
Aiwa vanhu takangovatadza kuti vavinde kubasa ndichocho chinongoripo handi vanhu vakati tava nenzara hatichakwanisi kuuya kubasa saka izvozvo zvapana chatichagadziriswa saka tinongori patati tingori kubva muso kutanga.
Avanga vari mutungamiri weZimbabwe Amalgamated Railways Workers Union vakamurai mwoyo vari parunari Bulawayo neStudio 7.
Madzimai makumi matatu nevaviri kusanganisirawo vamwe vasikana vari kutarisirwa kusimuka muKuwait mambakwedza zvichitevera kubudirira kwenhaurirano dzakaitwa nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda nehurumende yemuKuwait. Madzimai aya ari muKuwait zvichitevera kunyeperwa kwavakaitwa kuti vachawana mabasa epamusoro-soro. Asi vasvika munyika iyi madzimai aya anoti akabatwa zvisina kunaka vamwe vachinzi vaibatwawo chibharo. Muzvinabhizimisi vaWikinel Chivayo vakabatsira mukutenga matikiti emadzimai aya. Mumwe weavo vari kuKuwait vachange vachifamba nemadzimai aya ndimambo Inos Musarurwa vekumashonaland East. Mambo Musarurwa vanoti vakakachamadzwa zvikuru nezvakasangana nazvo nemadzimai aya munyika iyi zvinosanganisawo nyaya dzekushungurudzwa. Marvelous Mhlanganya weStudio 7 aita hurukuro namambo Musarurwa kuti tinzwe zvizere.
Maonero edu kuno kukoweti kuvanasikana nyaya yegirl child haina kupimirira zvakanaka. Vana vedu vari kushandiswa sevamaslaves semabhanditi chaiwo chaiwo. Kune vamwe vanhu vachiri kubata vamwe vanhu senhapwa. Vanasikana vedu kunoku havana rugare, vari kushanda vasingapiwe kana sendi. Vachinzivo vakatoitwa zvekutotengwa yacho panike slave trade yaibviswa kare kare yekutengeswa kwevanhu nemabritish.
Zvii zvamungakurudzire kune vamwe vasikana vechidiki nyanya vakateerera panguva ino nemadzimai vangange vari kukwezvwa ivo kuti vaende ikoko kunoshanda kuKuwait sevasikana vebasa?
Chikuru ifundo, hatidzidzei. Ndo chikuru chandinonyanya kukurudzira kuvanasikana. Uye usangoti chawanzwa kuti pakati pane basa, enda kuhurumende yako unobvunza. Ndo basa respeshani kana muchibuda kuno kunze uko kuministri yedu yeforeign affairs iri kuenda ikoko kumunobvunzisisa kuti kubasa kwatiri kuenda ukoko kwakamira sei, zvii zvemakondishen yenyika iwayaya, mopiwa mablessings kwete kungosumuka nengoti wangowana visa woti wakuenda kubasa. nekuti kuno kumazvonera ndazviita imina kana haisi nzvimbo yekuti notiuri kuuya kuzoshanda haasi mazimbabwenzi ega sinyika zhinji dziri kuchema nenyaya yenzvimbo inei mabatirwo anoitwa vanasikana kana kuti vashandi
vanenge vane hama dzavo dzavasiri kuziva kuti dziri kupi asi vachiziva kuti dziri ikoko kuKuwait pane nhamba here dzavanokwanisa kufona
nhamba dzatiri kukupai pana apapa idzi dzinoti +9652562151 7 ndodzokorora futi +9652562151 7 vanenge vachitaura nakansela wedu anomiririra hurumende kuno anonzi deputy head of mission Francis Ngwenya.
Avo vanga vari Mambo Enos Musarurwa vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 vari parunare kuKuwait.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Kutora magwaro ekufambisa wanga uri mutoro mukuru muZimbabwe kwemakore akawanda. Asi izvi zvashanduka sezvo Zimbabwe yakatenga mishina yave kudhinda magwaro aya akawanda pazuva. Mutoro wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Apo muZimbabwe zvinhu zvizhinji zviri kuramba zvisina kumira zvakanaka kune nzvimbo imwe ine shanduko yakanaka. Nzvimbo iyi kumakombe building uko kunotorerwa magwaro ekufambisa. Muzvare Fungai Mataruse ndeumwe wevange vachinyorera kuwana gwaro rekufambisa. Muzvare Mataruse avo vakapedzisira kutora gwaro iri zvichiri kunetsa vanga vaine mufaro mukuru mushure mekupedza mawa maviri chete vakamirira kunyoresa.
Mazuva ano tirikuona kuti zvanyore kuwana magwaro ekufambisa. Mazuva akare vanhu vaimira pamutsetse kana kutorarapo kwemazuva vakamirira kuti vawane kubatsirwa. Uyezve mafomu emapasipoti akanga achinetsa kuti munhu awane.
Muzvare Mataruse vanoti kunyange hazvo mari yegwaro isina kuchinja, kutorwa kwemapikicha mukati memakombe building kunorerutsira veruzhinji.
Iko zvinezvi mapasipoti haachanyanyonedza nokuti mapikicha futi akutorerwa mukati. Hatichaiti zvaya zvokumbonzi tanga wanotora mapasipoti photos of which kumunhu anenge asina mari yakakwana zvaiita kuti atambudzike kuzowana pasipoti. Mazuva ano zvaanyore vakukwanisa kuti vakusendere meseji pafoni wobva waziva kuti pasipoti yako yakabuda.
Mumwe ari kufara nezviri kuitika kumahofisi aregistrar general ndivasimba rashepirikisi. Vapirikisi vanoti veruzhinji vaibiridzirwa nevechidiki kumahofisi aya apo zvinhu zvainetsa kuwana magwaro ekufambisa nenzira iri nyore.
Aiwa zvinhu zvachinja, chimuchini chinotibatsira zvakanaka. Chimuchini hatichagari mukiwa, hatichabirwi. Zvinhu zvaango izi kutorawo mapasipoti, zvaane teknoroji yakanaka. Saka zvinhu zviri kuimburuka.
Amai Veronica Mainge hama vanoti chinhu chinofadza munhu wese kana achikwanisa kubatsirwa mukati menguva pfupi.
Makiyu amashoti kana munhu akauya kana natu anotosevha achidzokera kumba. Ende sevhisi yavo isevhisi yaine teknoloji zvekuti unoswera watodzokera kumba, unosevha nokukurumidza. Hauchaswera wakamira.
Mumwe mugari wemuHarare Muzvare Abigail Makore vanoti hurumende yakagonesa zvikuru kutsvaga mishina inorerutsa kuwaniswa kwemagwaro ekufambisa.
Ini hangu ndinoona sekuti kutora gwaro rekufambisa kwavanyore zvakanyanya tichienzanisa nemakore apfuura. Hofisi ino yava kukwidza panyaya dzemishina inorerutsa basa. Ndikati zvichireva kuti tava kubatsirwa takawanda pazuva rimwe uye nenguva yekumirira gwaro iri yava pfupi samaonero angu.
Pasipoti inotora mavhiki matanhatu inoda makumi mashanu nemadhora matatu. Inotora mazuva matatu inoda mazana 200 nemakumi mashanu nemadhora matatu pamusoro. Huyeo pasipoti yechimbi chimbi inobuda zuva iroro inoda mazana matatu nemakumi maviri emadhora. Muchina mutsva uyu unonzi unodhinda mapasipoti zana nemakumi matanhatu ezviuru pazuva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadiko.
Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yevanhu tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Mashoko anoteera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Pakaburitswa gwaro repagore rezvemamiriro akaita nyaya dzekodzero pasi rose nebazi rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika, mutevedzeri wemunyori anoona nezvekodzero mubazi iri muAmerica, Vatom Malinowski, vakati gwaro iri riri kubuda panguva iyo dzihurumende dzine udzvanyiriri dziri kuburitsa ukasha hwadzo mukuomesera vanhu kuti vasataure zvavanoda pamwe nekumbunyikidza kuburitswa kwenhau.
Gwaro iri rinobata nyika zana nemakumi manomwe nenomwe, uye rinoburitsawo kumbunyikidzwa kwevanhu mukusarudza dzihurumende dzenyika dzavo, kusungwa, kurwadziswa mune zvematongerwo enyika, kukandwa mumajeri asingakodzeri kugarwa nevanhu, kushungurudzwa kwezvitendero zvidiki pamwe nevanoita ungochani.
MuIran, gwaro iri rinobata nyaya yemurwiri wekodzero dzevanhu vaShakrok Zamani avakafa vari muhusungwa mujeri remuRajai Shah. Rinobatawo kuvhiringwa kweutano hwemutori wenhau Nagesh Mohammed, uye ari kupomerwa mhosva yekusvibisa chimiro chehurumende yeIran. Imwe nyaya ndeyekusungwa nekumanikidzwa kwamuzvare Atena Fagadan, avo vaonekwa kana vachiri mhandara.
Muhurukuro yavakaita neBroadcasting Board of Governors vaMelovonsky vakati pakasarudzwa vaHassan Rouhani, vanhu vemuIran vakaita tarisiro dzepamusoro sezvo vaRouhani vakavimbisa kuchengetedza kodzero dzevanhu pamwe nemitemo yenyika. VaMelovonsky vanoti chibvumirano chezvombo zvenuclear pakati peIraq nedzimwe nyika chiri kupa tarisiro yakanaka mune ramangwana, asi vanoti zvinhu zvichanaka chete kana hurumende yeIran ikaremekedza kodzero dzevanhu vayo.
Mashoko aya anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muIran.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zviri kuitika kuZimbabwe International Trade Fair pamwe nekuvhurwa kwechirongwa ichi nemutungamiri weTogo anonzi nevamwe ane maoko akasviba munyaya dzekodzero dzevanhu.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuti vatibwe kufonerai.
Munhau dzemitambo, nharo dziri kuitwa dzekuti chikwata chiri kubheba moto ndechipi pakati peCapes United neDynamos dziri kupera nemusi wesvondo apo zvikwata zviri izvi zvichange zviri munhandare. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Ndiani achakunda vari kubheba moto vemaGreen Nation eCapes United? Kana vari kutambura veDimbare?
Viva Dynamos, pamberi nesu guys.
Mubvunzo uyu uchawana mhinduro muRufaro Stadium nesvondo apo zvikwata zviviri izvi zviri kusangana mumutambo unoverengwa pamitambo mikuru munhabvu muAfrica. Mutambo uyu unoenzaniswa nemitambo mikuru yakaita seweAl Ahly neZamalek kuEgypt, Orlando Pirates neKaizer Chiefs South Africa, pamwe neweAsante Kotoko neHearts of Oak kuGhana, zvekuti nhandare yeRufaro Stadium iri kutarisirwa kuti inenge yakazara kuti tashu. Muongorori wezvemutambo wenhabvu vaShemutizira vanoti mutambo uyu uchanakidza zvikuru sezvo pazvikwata zviviri izvi pasina chiri kuda kukundwa.
Mutambo unoratidza kuti mutambo uchanakidza zvikuru nokuti munhu wese patimu dzitudzo sezvo hapana iri kuda kukundwa.
Capes United haisati yambokunda Dynamos mumitambo yeligi kubva muna 2009. Asi vamutizira vanoti vachatisa matambiro ari kuita zvikwata zviviri izvi pari zvino vari kuona maGreen Machine achikunda mushure mekungodamburwa makore matanhatu adarika.
Caps United goro rinori igore rayo.
Mutambo uyu mukukutu kumurairidzi weDimbare Paulo George Silva uyo ari kupinda mumutambo wake wechipiri pamitambo mitatu yaanofarira kukunda kuti arambe ari pabasa. Asi nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vanoledge mutambara vanoti maonero avo Dynamos ichakunda sezvo kwavari vachiona kunge Silva ari kuziva zvaari kuita semurairidzi wechikwata ichi.
Ndikuona Dynamos ichiprevaira ichikunda plus coach uyo anenge anoziva zvaanoita, anenge anoziva bhora.
Vamutambara vanoti vanoziva kuti Roderick Mutuma anotamba chete kunyange zvakaoma sei, vachiti ivo Mutuma ndiye achauya nezvibodzwa zvekuti Dimbare ikunde.
Pachimbana chinonzi Roderick Mutuma ichi chinotogokanda bedzi.
Kwedzera moto mumutambo uyu, Dynamos iri kutambisa Evans Gwekwerere uyo akaita mukurumbira makore apfuura, uko Caps United iri kutarisirwa kushandisa mukuru wevatambi Method Mwanjali uyo angari muhusungwa achipomerwa mhosva yekuda kuuraya munhu. Mumwe mutambo uri pamuromo peveruzhinji ndeuyo uri kubhabha Fields Stadium uri kusangana zvikwata zvemuguta iri cheBlue City necheHighlanders. Vatambi vezvikwata zviviri izvi vanotamba vese uyezve vanoonana mazuva ese zvekuti mutambo uyu wakatsvuka ropa, Highlanders itarisira kutora mapoints ese matatu. FC Platinum iyo iri pamusoro pegungano reCastle Lager Premier Soccer League pari zvino iri kutarisirwa kutora mapoints ese matatu zvekare, apo iri kushanya kungezi Platinum Stars iyo yakapinda muPremier Soccer League gore rino. Asi chikwata cheChicken Inn icho chine mukombe uyu chine hondo yakasimba, apo chiri kufamba chakananga kunyamuga Stadium Kariba, uko ZPC Kariba isingawanzokundwa. Mumwe murairidzi akamira negumbo rimwe saPaulo George Silva nditaurai manguro weHarare City uyo anofarira kukunda mumutambo wake nehwange, sezvo vanotungamira chikwata ichi vakabuda pachena vachiti havasi kufara nemafambiro ari kuita zvino munhandare. Haumaini iyoyo iri kurairidzwa naKelvin Kaindu iri kubandana netriangle mublawayo panguva iyo chapungu iri pamusha neChorocho Pirates. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
I'm feeling your heart, me nangin jenga sena bafuna kusalela. Just cause I'm with you, bati kuzapela. You set me free, you can call me Mandela.
Nako kambo mukoko kubva kuna Amara Brown. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu, sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa misoro inayo zvakare.
Mutungamiri weTogo anovhura zviri pamutemo chirongwa cheZimbabwe International Trade Fair muBulawayo. Vanorwira kodzero vachiti mutungamiri uyu ane maoko akasviba.
Nyaya yevashandi veNational Railways of Zimbabwe inonzwikwa mumatare muTongo uchitarisirwa nechipiri svondo rinouya.
Madzimai makumi matatu nevaviri vekutiza kusabatwa zvakanaka muKuwait votarisirwa kusimuka munyika iyi mambakwedza. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga na Marvelous Muhlanganya uye munaudze chirungu.